gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro iri kuitwa muzuwara nhasi pamwe nemangwana apo vabereki vari kumanyamanya pamwe chetezve nevana vari mubishi kuda kuti vagadzirire kudzokera kuchikoro. Isu sesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tine tarisirowo yatinayo maererano negadziriro dzekudzokerera kuzvikoro muzuwara nhasi nemangwana.
Tarisiro dzamunotaura nezvadzo apa ndedzipi vachere vateereri vangade kunzwisisa ipapo?
Chekutanga, tarisiro yedu ndeyemihoro yevarayiridzi, iyo yatagara tichitaura kuti mihoro yevarayiridzi mihoro mishomanini, tichitarisawo kukwira kwaita zvinhu uye tichitarisa nyaya yemitero yatinoti mataxes anova agara aripo nemamwe akaintrodyuswa negurukota rinoona nezvemari ari kutanga mumwedzi uno.
Mabata nyaya yekuwedzerwa kwemihoro minotambirana sei neurongwa huripo imiwo sesangano? Zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya idzodzidzi?
Kuwedzerwa kwemihoro iyi kuchaita kuti zvekare tiwedzere kutambura isitagara tanga tiri munhamo nemihoro mishomanini yatagara tichitambira. Nokudaro isu sesangano rekumaruwa rinomira varaidzi vekumaruwa takaita musangano wechimbi chimbi nemusi wechishanu svondo rapera, tikanyorera tsamba kumakurukota maministri ese anoona nezvemari pamwe nezvedzidzo iyo yavakatambira, tichiti sevarayiridzi tiri kuda muhoro inokwanisa kuita 1260 United States dollars inova minimum salary yatiri kutarisira munguva ino yekukwira kwezvinhu.
Mari yamunotaura iyi vachere munoona seinokwanisika here muZimbabwe tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Tikawana mari inokwana ita 1260 United States dollars semasalaries edu, varayiridzi vanokwanisa kunge vachidzokera kuzvikoro zvakakwana uye vachikwanisa kunge vachizowanawo cheuviri.
Vachere, ngatitarisewo zvimwe zvikoro. Tanzwa zvatotanga kuvhura kubva nesvondo, vekumaboarding nhasi vaenda, vamwe vanoendawo mangwana. Zvakamira sei kuzvikoro uku panyaya yekufamba kwevana kudzokera kuchikoro?
Tikatarisa vana vazhinji havanonge vachitokwanisa kunge vachigadzirira kudzokera kuzvikoro nhasi nyanya wemumaboarding, nenyaya yekuti zviri kutaridza kuti vabereki mari iri kutovanetsa kuti vana vange vachidzokera kuzvikoro. Izvo zvichakanganisa vana zvinova zvinotyora bumbiro redu remutemo rinopa section 75 inoratidza kuti hurumende ndio inofanira inge ichibhadharira vana yatinoti state funded basic education.